kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa nemohlande commission iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti iveneke mhirizhonga yakaitika musi 1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa nemohlande commission zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove yekuti vawane cheuviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vanova gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri mumohlande commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa nemohlande commission rakapera muna December 2018. Nemhaka yeye zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa, hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswe pamberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda mumohlande commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa nemohlande commission.
Imi semasangano anohwira kodzero dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo mohlande commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anorwira kodzero dzevanhu tichishevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa mumohlande commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo, vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi, asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yegukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndohunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.